Mutauriri wezekwa Rodin Kiwa vaudza Studio 7 kuti gadziriro dzapera uye vari kukurudzira vese vari kuda kupinda musarudzo idzi kuti vauye nemagwaro avo ese anodiwa akakwana.
Tokumbirisisa kumakandidati vauye nemapepa ose, mapepa ose toreva chitupa kana kuti passport. Tatisingadi driver's license. Why tisingadi driver's license? Because I prove citizenship. And then, of course, my candidates,
mutauriri wezapo vamusongelwa Njovu vaudza Studio 7 kuti vari mushishi yekutsvaga vanhu vachamirira bato iri kuti vanyorese mangwana.
Tichakondesta vanhu vakati tisangana nayo zano kumatenga mumakomo nemumvura, tichapedzerana nayo.
Mutauriri wavachavangu avo vanozviti ndivo vakafanira kubata chinzvimbo chemunyori weTCCC vaKalipani Pugen vaudza Studio 7 kuti vachamirira bato ravo vange vari mushishi rokugadzirira magwaro avo kuti vaendese kunomination court mangwana.
Mangwana vachaenda makuseni chaiyo kuti kana uchivhura papa vanenge varipo, havati kuti kuitiwe same thing araitika vana Juni papa vechiita makandidates ekubulawayo.
Mutungamiri weTCCC Nelson Chamisa nebato ravo vanoti vachavangu haisi nhengo yebato ravo, uye vakafanira kubata chinzvimbo chemunyori anoona nezvesarudzo muTCCC vaIan McConnell vaudza Studio 7 kuti havasi kuzorega zvigaro zvavo zvichienda kuvanhu vasiri nhengo dzebato ravo.
Naka chinhu chako chawakaruma pamazino kana ndinyiwo mukavika here chichena? Saka tarisiro yangu ndeyekuti zvichi patakabata takabata hatiregeri.
Tavabvunza kuti vachazvifambisa sei sezvo vachavangu vachiti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru muTCCC, vakati pane musiyano mukuru pamusoro pavo navachamisa. Nhengo dzebato ravachamisa dzakadzingwa muparamende nemakanzuru dzaonekwa kumahofisi eZEC dzichigadzira magwaro adzo ekupinda musarudzo. Vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheChristian College of Southern Africa vaLazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vachamisa vabude pachena nezvavari kuda kuita, vachiti zviri pachena kuti ndivo vanodiwa nevanhu kudarika vachavangu.
Saka ndikuti ngavabude pachena, ngavataure zvavari kuda, ngavaudze vana veZimbabwe chokwadi. Vana veZimbabwe vane kodzero yekutaurawo, yekuisawo izwi ravo panyaya idzi, nekuti tatanga ndeazotera kuti vapinde muparamende. Saka ngavadzokere zvekare kuvanhu.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko muzano PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti vapedza gadziro dzese uye vanotarisira kukunda musarudzo idzi.
Isu sebato hatitarisiri kana dambudziko rimwe chete pamakandidati edu. Tirikutarisira kuti vose vachaitwa domination yavo zvakanaka-naka tigokunda musarudzo dzomusi wa9 December.
Sarudzo idzi dziri kuitwa mushure mekunge nhengo dzeTCCC dzeparamende 24 nemakanzura tunhu akaita sevulawayo nemasvingo adzingwa zvichitevera tsamba dzakanyorwa navachavangu vachiti nhengo idzi dzainge dzisamirire zvido zvebato iri. Nemugovera dare repamusoro rakarasa chikumbiro chenhengo idzi chekuti dzidzorogwe muparamende sezvo vachavangu vainge vasiri nhengo yebato ravo. Sarudzo dzichaitwa matunhu akaita sevulawayo South, Cowdrey Park, Lobengula Magwegwe, Nengeta nemakanzuru evulawayo nemasvingo. Sarudzo idzi dzichaitwa musi wa9 Zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.